ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro mbudzi 4/2019. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vanosungwa vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanoti havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voshanyira nzvimbo inogaiwa mvura yeMorton Jeffrey. Vamwe vagari vemugweru vochema-chema nekudhura kuri kuita magetsi, asi Zesa ichiti iri kubatsira varombo. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo kuzvipatara nekuramwa mabasa kwavana chiremba nekudzingwa kwevamwe. Muchirongwa cheLivetalk naHCM tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi wapa kuti nyika igwadame. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.